mangwanani akanaka vakereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 15 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vagomba vari kunonerwa iyo mhosva yekuita zvisiri pamutemo wakanangana nemaelections inonzi kuvharita electoral act vachinzivo muna 2018 vakataura kuti ivo vaigara uye vakarejista kuvhota vachigara pamo 56 iyo vasinga dzari ipapo.
Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi.
Gwaro racho ndorinonzi nechindevere amanyana is complete nonsense. Harina nemusoro, hapana zvarinorewa ba mapurisa. Maintenance of public order inongo require kuti maparties informe mapurisa kuti wari kusangana pakati pakati. Zvi security arrangements izvi hazvinopa munhuke imomo.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anobudisa gwaro pamusoro pekuitwa kwemisangano yekutsvaka rutsigiro musarudzo.
Zvatanga tichiona ndezvekuti vanhu havana kubuda neuwandu hwavo sekutarisira kwatanga tichiita. Izvi ndofunga tinogona kutaurawo sekare sematarisiro anga achiitwa nekomishen, nekuti manambas avanga vakanyora tanga tichitarisira kuzorejista haasiriwo mabudiro aanga achizoita. Tanga tichizoona zvekare zvingambinyi zvakatisiyanesa nezvachitanganikwa nazvo muvanhu nevanhu vanga vachida kuedza kunyorisa kuvhota. Vamwe vachinzi mastawa havako vanenge vaenda kunotarisa vachiona mastawa asipo.
Masangano akazvimirira anobatsira mune zvesarudzo anoti uwandu hwevanhu vari kunyorisa kuvhota hwakanyanya kudzika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vameya veguta reHarare vaHerbert Gomba vakasungwa nezuro pavakaenda kumapurisa negweta ravo kunobvunza kuti sei mapurisa akange achivatsvaga pakupera kwesvondo. Gweta ravaGomba vaHarrison Nkomo vaudza Studio 7 kuti vaGomba vari kupomerwa mhosva yekuti muna 2018 pavaigara nevabereki vavo vakanyoresa nzvimbo yavo yekugara yavakange vasingashandisi uye kurega vamwe vatsigiri vebato ravo vachinyoresa kuvhota vachishandisa pamba pavaGomba senzvimbo yavo yekugara. Vankomo vanoti mapurisa anoti vaGomba vachamiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi chipiri.
vaGomba vari kunonerwa iyo mhosva yekuita zvisiri pamutemo wakanangana nemaelections inonzi kuvharita electoral act vachinzivo muna 2018 vakataura kuti ivo vaigara uye vakarejista kuvhota vachigara pamo 56 iyo vasinga dzari ipapo zvinova zvisiri zvechokwadi, nokuti ivo gwaro iroro vaigara pamba ipapo pamba pavabereki vavo vakazobva ipapo after my elections muna 2019. Ndozvinya mhosva yavo yokutanga. Mhosva yavo yapiri ndeyekuti kunonzi kune vatsigiri vavo vakaenda kuzorejista kuziriki vachiti vanogara pamba bababa vavo. Naizvozvo vanotivo vakaita electoral fraud kufailita section 37 subsection 2 paragraph ye electoral act. Asi vaGomba zvavanei nezvekuita nezvevanhu vanoenda vachinorejista vachiti tichogara pakati. Vanhu vanenge kana zviri zvenhema, vanhu vanofanira kunge vachibva pengi vavo vacho vanonzi vakanorejista vachishandisa adresi yavaGomba.
Vankomo, nyaya yokuti ndakanyoresa kuti ndinogara pamba pakati ndikazotama kana kuti ndikazoenda pane imwe adresi yakakosha sei? Iri siriasi zvakadini pamutemo?
Chokutanga ndechekuti pane mhosva here? Ngatinzwanei ipapo. Ndozvitsokorora zvakare gore ra2018 vaGomba waikara pa namba 5756 pamba 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 ndipo palaka register kutivano 14 avani ndipo palaka 14 avani 2019 my elections ato pfuwa ndo palaka swana o pao pachipana pukutivano karano mzimanyo muri yao ndo palaka swenda saka mwusho yaka paru wera yena kupaku atinga shiki paku notaura kutinya yaka omara zini tisina kumboshe fuza kutu mwusho yaka paru wera hapana mwusho yaka paru wera to mboti kana pani mungu ingana apara mwusho yaka ita seyoyo aishi nyayayo kutu mungara ramu kitoksi nyayayo kutu kwanzi wa file ita ma electorate ayu wa fono
nyayayo isa endo kumatarelini
mapurisa wando wa shimimbi sa kutu wana kumisa kutu kutu na umangu wana asia apalaka shimu siwa kutu wacha budiru ya ere kana kutu wacha mnira kutu inye kumatare ni shtatu pano pira 48 hours
chinonzo wakuti ivo wanga wachi lavo kukupiza musaru zuzama by elections ziri kuweza pale shisawa tazisa ere
apana shisawa tazisa minye kutika mnine kumira kumitio umuro hivi watu na umuno umleo kuti muna anonzi kushika darwe mosha rambata kutari mosha anonzai wa iya ni ngachaka chema asina chipome zirwa uye ngeda kuku mata ya mromo awasi kuda kukubia bari kuto kukubia
ino mbaka dina avo nekuti tera tambo nzwa kuti pukutanda hapa vanga wasinga zikaniwe kuti vari kupi vaka simba avo ere utano hao wakadi
utano hao upanda wa siya mao kwe mapulisa vanga wangi vaka simba chaisho talano nzi vaka shai kwa munu wa itiza motokari za eva traka zisina matingati manamba politika na lano vaida kuchiputisa pashina utindua ni marukua traka sangeo vaka pavati hai wa iya gairi weekend ndokwa wambo chaka pokuno chichenge teza kushikila nasi ya wa mande ndo kusu chaka kwetara ori katai wapani wani manduda kumo uvaru kutiwa inundi chaka andi iti uzo kuma polisa kutindi uirewa inundi chaka tika shukia o ah chicho wajika wana mapolisa nduwa ina chaka
avo vange wari kweta rewa imbove mea wekutari Harare va Ebed Gomba va Harrison Nkomo vari parunare ku Harare ne Studio 7 Mazangano anobatsira nekuchengetedza kodzero dzevanhu mune zvesarudzo eZimbabwe Election Support Network ne Re Election Resource Center akabudisa nezuro gwaro rezvaakawana muongororo yavo muna kukadzi yezvesarudzo nekunyoreswa kuvhota kwevanhu munyika. Nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano Re Election Resource Center va Solomon Bobo Sibunu vanoti uwandu wevanhu vakabuda kuzonyoresa wakadzika zvanga zvisingafungirwi vachiti pane zvipinga mupenyu zvakasiyana siyana kubva kunzvimbo imwe kuenda kune imwe. Vabobo Sibunu vati zvimwe zviri kukonzera kuti vanhu vasabuda nouwandu hwavo kunonyoresa kuvhota zvinosanganisa kutya mhirizhonga, nguva yazvinotora kunyoreswa, kushaya magwaro akakwana kuti vanyorese uye nekushaya nguva yekumbobva pabasa. Tabata vaBobo Sibunu kuti vatiudze zvizhinji.
Paongororo yatanga tichiita takaitanga kubva muna February patanga kunyoreswa kwevavhoti tanga tichitarisa mazaranga richiitwa necommission kunyoresa vavhoti tichitarisa zvanga zvichiitwa nevezvematongerwo enyika tichitarisa zvanga zvichiitwa nevamatungamiriri vematunhu tichitarisa zvekare zvanga zvipataranga zvichishandwa nemaorganizations anoshanda akazvimirira oga tichiona kuti basa iri rinoita here kusema kunyoreswa kwevavhoti kuenderere mberi zvakanaka.
Chii chamakaona vaBobo Sibunu? Chimwe chezvikuru zvamakaona ndechipi?
Zvatanga tichiona ndezvekuti vanhu havana kubuda neuwandu hwavo sekutarisira kwatanga tichiita. Izvi ndofunga tinogona kutaurawo zvekare sematarisiro anga achiitwa necommission nekuti manambers avanga vakanyora kuti vanga vachitarisira kuzorejista haasiriwo mabudiro aanga achizoita. Tanga tichizoona zvekare zvimhingampinyi zvakatisiyanesa nezvazvichitanganikwa nazvo muvanhu nevanhu vanga vachida kuedza kurinyoresa kuvhota, vamwe vachinzi masitawa avako vanenge vaenda kunotarisa vachiona masitawa asiko, vamwe zvekare tichiona kuti magwaro ekuti vanyorese sevavhoti vanga vasina. Saka ndiwo mamwe matambudziko atanga tichiona nezvatanga tichiona. Tichizoona zvekare dzidziso yacho kuti yanga isina kunyatsokwanira kuti vavhoti vange vaine information yakakwana kuti vange vachikwanisa kunyoresa kufuta.
Mataura nenyaya kuti vanhu havana kubuda nehuwandu hwavo kuti vaende kunonyoresa. Chiri kukonzera chii chamakaona ipapa?
Rekisa njiti nyaya dzakasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana-siyana dzinokonzeresa kuti vanhu vange vachiona kunge sarudzo kana kuti kunyoresa kufuta kunogona kunge kuchishaya basa. Tinogona kutarisa kutaura kunogona kuitwa nevakuru vematunhu vachitora mativi ezvematongerwo enyika ivo vasingatarisirwi kuti vange vachidaro. Zvinoita kuti vamwe vafunge kuti saka zvavanoda kuedza kuita hazvina basa, saka regedza vangogara varegedza kunyoresa kufuta. Chitarisa zvekare vechidiki vanotarisa zvinhu zvakasiyanei siyanei. Nguva yaunotora kuti unge uchinyoreswa kunenge kuchinyoreswa kwacho zvinenge zvichitarisirwa zvinenge zvichidiwa zvacho. Zvinogona kuita zvekare kuti vechidiki vange vachiona kunge mukana yavo yekuzenge vachinzwikwa musarudzo dzachona dzinezenge dzabuya inogona kunge iri mishoma. Saka nekuda kwaizvozvo vanogonaona kunge kunyoresa kufuta kusina nebasa rese. Tirotarisa zvekare mabasa anoitwa nevanhu nguva nenguva dzavanenge vachienda kumishando. Inoita zvekare nokuti tikatarisa munhu wachiremba kana mukoti kana mudzidzisi dzimweni dzenguva, nguva dzaanobuda achienda kubasa nenguva dzaanodzoka nenguva dzinovhura vekomisheni nekuvhara, munhu iye anogona kushaya mukana zvekare wokutanga achinyoresa kufuta. Saka tinoona kuti mikana zvekare iyoyo inogona kunge iri iyo iri kukonzeresa kuti uwandu hwevanhu ava huite ushoma. Zvari vaizvo kuti tinotarisa kuti vekomisheni pavanenge vachigadzirira matimetable hwavo kana kuti urongwa hwavo vanofanira kutarisa zvekare kuti vanhu vanowanikwa nguva dzipi uye vari panzvimbo dzipi panguva dzakafanira. So tati vanowana mukana wekunge vachinyoresa sevafuti.
Zvinhu zvamakawana muongororo yese iyi muchazoendesa kupi? Uye iyo ZEC inoteererawo here zvinhu zvamunenge muchiudza pamusoro pezvinhu zvamunenge mawana muongororo dzenyu?
Chatoita ipapa ndechekuti sekuuya kwayaita kune vatori venhau inenge yaendawo zvekare kuZEC kuitira kuti vazive kuti paongororo iyo zvatakaita izvi ndozvatakaita se ndozvatakaona zvatinofungidzitarisira kuti zvinoda kuti zvigadziriswe vachibva vazoonawo semaonero amangoitawo pazviri mugwaro ratatumira iroro kuti pane zvatakaona zvatitaura nezvazvo zvinosanganisira chero mhirizhonga dziri kuitika misangano iri kuitwa yekutsvaga rutsigiro mapato ezvematongerwo enyika varotsvaga rutsigiro rwemusi wa26 March. Tokutoona kuti mhirizhonga inenge ichiitika ikoko iyoyo inoita kuti zvekare vanhu vatange kufunga kuti saka sarudzo dzacho dzichazouya nemhirizhonga yakadai, saka ina hazvingaita hangu kuti ndinyorese kufuta. Sarudzo dzacho dzichazoita kuti mapurisa ange achikanda machegasi kwatiri, saka zviri nani tisanyoresa kufuta. Saka totoda kuti ivevekumapurisa vanoona nezvemutemo vaverenge zvekare zvatakanyora izvi vaone kuti pane zvavari kuita zvinogona kunge zvichiwedzerawo zvekare kuti uwandu hwevanhu vatiri kutarisira huite ushoma. Nekuti vanhu vanenge vakutarisa kuti nokuti vechidiki vamwe vari kuyo vachange vachienda kumisangano iyo vachaona zviri kuitika wofunga kuti ndo zvatiri kuda kuzonopinda mazviri here, vanoona zviri zvinhu zvinenge zvisina kukodzera. Saka vemapato ezvematongerwo enyika ivo vezvemutemo kumapurisa edu kuZimbabwe Electoral Commission vanoona nezvesarudzo dzacho vatungamiriri vematunhu takanyorawo zvinoenderana navo kuti aiwo havatenderwi kuti vange vachitora matiri nezvematongerwo enyika. Saka nekuda kwaizvozvo zvinoita kuti vanhu vave vatange kuona kunge sarudzo dzisina chirevo. Vekwaregistra vanopa zvitupa takavanyorerawo zvekare, saka tinotarisira kuti vange vachiverenga gwaro iri vachiteverawo kuti pane zvatataura ndezvipi zvavangaiti kuti vange vachibatsirika vachinge vachibatsira vagari vemunyika. Vemapoka maorganisations akazvimirira oga takavanyorerawo zvekare tichitarisira kuti vange vachitiona kuti ndezvipi zvavangaita kukurudzira vana vezimbabwe kuti vange vachinonyoresa kuvhota vachichengetedza zvekare runyararo mukutsvaka rutsigiro kusarudzo dziri kuya musi wa26 March.
Avo vange vari nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reelection resource center vasolomon bobus bunu vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro akabudisa gwaro rinotsanangura pamusoro pezvinodiwa kuti mapato aite misangano nevatsigiri avo panguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Mugwaro rinozadza mapeji matatu rakasainwa nemutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati, mapurisa anoti mapato ose anoda kuita musangano anosungirwa kuudza mukuru wemapurisa munzvimbo yavanenge vachida kuitira musangano wayo kuti vanhu vadzivirirwe kubva kunjodzi dzingangoitika. Vanyati vati hazvivafadzi kuti mamwe mapato nemagweta avo vanonyora zvemanyepo kuvatsigiri vavo pasocial media vachiti zvinosiririsa kuona mamwe mapato achiita zvinhu zvisingabvumidzwi, vachiti mapurisa achaita basa ravo nemazvo kuona kuti vanhu vakachengeteka pamisangano iyi. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti zvataurwa nemapurisa hazvina nematuro ose, uye mutemo hautauri kuti mapurisa ndiwo anopa vanhu mvumo yekuita musangano.
Gwaro racho ndorinonzi nechindevere amanyana, it's a complete nonsense, harina nemusoro, hapana zvarinorewa pa mapurisa. Maintenance of public order inongo require kuti maparties informe mapurisa kuti wari kusangana pakati pakati. Zvi security arrangements izvi hazvinoba munhike imomo. Chinoshamisa pa statement iyi ndechekuti pane rimwe rally mapurisa akatiwo hawana ma adequate security arrangements, saka we cannot hold that rally. Asi parakazoitwa rally yacho iyoyo nehasha nenharo, mapurisa akauya akawanda chaizvo. So mubvunzo ndewekuti wakabva kupi kuti waikwanisa kuuya wakawanda kuzostopa rally? Kana kwakuya kumisa rally reVCCC, wanouya neforce yakasimba chaizvo, mawater tanks nemapurisa, matrucks anenge akazara mapurisa. Asi pamusangano pachiwo wakambenge wati haungaitwa vao ngekuti hatina baba ndike masecurity arrangements. Chimwe chinhu ndechekuti vanhu vanokumbira kuti waite rally vanotaurira mapurisa kuti vakuita rally ndeitoksaki ECCC yega. Wezanu nawamonzura wanoita rally nguva yega yega yavanoda, hawapuhwe clearance yemapurisa. Saka statement yemapurisa haina basa ba, hapana zvainotaura.
Vanyati vataurawo kuti mamwe mapato ezvematongerwo enyika ava kuda kuita zvehasha panyaya iyi, munozviona sei? Zvingaitika izvozvo?
Varikukoreva bato rimwe chete ba, rimwe chete rega reCCC. Vanhu weCCC wakarambidzwa kuti waite rally yavo pasina chikonzero chiri credible. Wanoita ndo inonzi defiance campaign iyoyo. Saka varikungorewa nekuCCC. Vanhu varikutyora mutemo ndo mapurisa wachowo. Hawana mararamiro yekustopa ndima rally. Rally yekugoko yaungawanzi musawe ne more than 100 people. That is illegal. Saka wekugoko kwakauya ari kuma thousands. Saka wakauya wachizostopa wazwanzi matyora mutemo. Hapana mutemo unoti kunofanira kuita vanhu wakawanda wakawanda zvakadini. Saka ndikuti statement yacho haina musindewee, tinoti ngamanyana haina sense ba, hapana zvainotaura. Iri kungoedza kuvharira ndiye program yemapurisa nezanu vanoshanda pamwe chete rekurambidza ndiye weCCC kuti waite ndima rally dzavo. The day before rally yekumarondera, vanhu wezanu waiita makaa rally dzavo, wakaita rally hawana kupuwa ndike, hawana kukumbira ba ndike, hawana kumbonotifaya mapurisa ba, hapana zvakaitwa kwavari.
Vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati sezvo kwangi padoka. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo pamusangano wavakaita paChondocho Business Center neZuro kuti kugadzirisa nyaya yegukura hundi ndicho chezvimwe zvinhu zvokutanga zvavachaita kana vakakunda musarudzo. Vachiti vakuru mubato reZANU PF havana hanya nekugadzirisa nyaya iyi sezvo vari ivo vakakonzera nyaya iyi. Zimlive.com rinoti mapurisa matatu nemumwe mushandi weZesa vakasungwa neZuro vabata mbo dzemagetsi kana kuti copper wires Mupumula East kuBulawayo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tikutanyanyiwa chamunorwa ndimo South Africa. Ndirango ponjikere dzangu pamusoro pemasangano akafanana nesadhaka neau. Kuona kwangu masangano aya they are useless. I don't know what I'm going to do with the bloodshed in Zimbabwe. Especially in my political environment. I don't know what I'm going to do. Do you know what I'm going to do with Africa? Africa, I'm going to go to Zimbabwe. I'm going Zimbabwe, Zambia. In Southern Africa, macho ataja katua na nani magazi zaidi mtunga miro Botswana. Aiba ata ora ipabu yeye ni kama kuti jazili tena mtabu ataja. Iko zinazuka darasa muno South Africa. Mwenye rezana siro na mapost. Kunyara iya nbori chemi ni the moment we said that. Police kwa watu ya kandiani. Ande na kunde mazungu zipatia na shakada. Shiangu tuka Zimbabwe. Mchezo da siro ane rest. Bosi, because there is a second Kuba putting Jinji Zimbabwe, said out Jerry. Juruan and Quachero, Nimba Yakawan, putting Zimbabwe and Bukunga Nima Switcher, was it with one man, but as a pizza Pajigar, which is so tea, I can raise some cabby, this trace.
Makadi constitutes in Noda Utaura, Zilguta Ranevan, who is an PF our pussy. Parali Avachamisa. Yeku Bulawayo Kuwait City yanga isina vanhu ndofunga vakakanganisa kuona vakaona vanhu vaiva navamuhaji kucholocho vasingasviki 200 ndokuda ndovavanobvira Kuwait City kwakazara kuti pa nevanhu vachamisa ndivo vane vanhu vose vemuZimbabwe kusanganisira mazano PF anonyepa nokuchia kurovwa vachingoinda vachiti tiri vanhu vezano ndeve CCC yavo ndeva vachamisa vanhu ivavo Kuwait City kwakazara chaiko zvokurevesa asi kuna vamuhaji uku kwavakatosha ivo kuinda kwakune vanhu vasingasviki 200 uku kuda ndokwavanoreva kwete kwaivana vachamisa kuna vachamisa kunozara zvavanozouraya vanhu vanenge vachivaurayirei handiti vanoziva kuti kuna vachamisa ndokunouya vanhu kugogo handiti vakaita zvokuvambidza vachamisa kuti vataure nevanhu vachamisa munhu wevanhu ndo muridzi wevanhu muZimbabwe muya ndivo purezidendi wevanhu ngavasazvinetsa mazano PF havana vanhu
Studio 7 yapo makadiko vatereri vese nevashamarari vestudio 7 vana mukoma vana bhudhi yapo anasisi vacho vese vashamarari ndokukwadzai nemufaro ini ndiri pano paFree State ya ndinoda kufara nemamwe mashoko andinonzwa akanaka bhuzi zvakanaka totsigira zvamashoko akanaka anotsigirwa kusiri kuti tinotsigira vanhu vacho vanhu aite tisingadi kuvaona asi kuti jetei chida chi mashoko akanaka ndokuda kungofara nemashoko akataurwa naachiwenga ekuti hatidi violence kana munhu wechikambena anofanira kukambena zviri pachena uya asingadikwi nevanhu anofanira kunyatsokuona kuti hazvishuwanhu handidi mukana ndiri kupuwa sanhu handidi zvinondifadza maningi ndotsigira zvangu bato rane usinchamisa resis ndokwedu zvakomana ichidoko nekuti hatina mabasa kaisu hatina basa iko zvino titori uno mhiri kwetinotoshungurudzwa tichitotiza apa yeishi pakaoma manze pakaoma pandinofara nemashoko achiwenga totongozviziva kubva muhistori kuti the role of the army was to maintain peace and to defend the state not kuuraya vanhu hazvisizvo
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro Muvuro, vamiriri veAmerica neveChina vakaita musangano mukuru muRome unonzi wakaita maawa manomwe. Chipanga mazano chemutungamiri weAmerica vaJack Sullivan vakaita musangano nemukuru weChina wezvekudzidzana nedzimwe nyika vaYang Jiechi. Musangano uyu unonzi unokosha muzvinhu zvizhinji kusanganisa hondo iri muUkraine nezvimwe zvakaita sekuda kweChina kutengesera Russia zvombo zvehondo. Tabata vanongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zvizhinji.
Chinhu chiri kuitika ndechekuti izvo America sekuvimbisa kwayakaita kuti haisi kuzopidza masoja ayo muUkraine kuti arwisane nevaRussians. Tinoona kuti pari zvino ndozvavachiri kuteedzera izvozvo, asi on the other hand tinoona kuti America nemasahwira ayo ainotyidzana navo avo vari muNATO vari kuzama kuona kuti vangabatsira sei Ukraine vachipa zvakaita zvombo chinoita kuti zvibatsire masoja eUkraine kurwisana neRussia, asi iyo pachayo America haisati yapinda mukati mehondo iyi.
Munoona sekuti pane njodzi yokuti hondo iyi icharamba ichienderera mberi ikatobuda muUkraine?
Anogona kuita dambudziko iroro pakuti mazuva aperawo Russia yakaataka besi riri very close kuPoland, zvokuti vanotaura vanoti izvo Russia ikaita mistake yokuti inobomba kana kuataka any other country iri mubato renato, asi anova avo aimbori macountries aityidzana neRussia vakabuda pakaparadzana Soviet Union. Izvozvo zvinoita kuti ana America, vana Britain, France, Germany vazopindira muchitsidzirano chavo cheNATO chokuti mumwe weNATO akangoatakwa naanybody zvake vamwe vose vachapindira. Saka tinoona paine dambudziko iroro, asiwo tisingazivi kuti neRussia vaPutin vangazviita here izvozvo kuti vangaataka another NATO country, nokuti vanenge vachitoziva kuti vanenge vadenhana nezvakawanda.
Nhasi tanzwa zviri kutaurwa kuti Russia yakumbira China kuti ibatsire nezvombo. Pane chii chamunoona panyaya yakaita sei, Dr. Machekano?
Inyaya yatinoona kuti China mamiriro ayayakaita ndeyekuti iri kusapotana neRussia. Izvi zvinobvira kuwirirana kwavakaita vakasaina samaagreement just 3 weeks before Russia yapinda muUkraine. VaPutin vanga vari kwaitanga maolympics kuChina uku maspecial olympics. Saka vanhu vari kufungidzira izvo kuti mukuru weChina akanga audzwa navaPutin ikoko kuti ndoo zvinenge zvichaitika kuti anenge achapinda muUkraine. So tinoona isu kuti China iri kusapota Russia, and izvozvo zvinoratidza kuti zvinhu zvinogona kuipa kana vana China vakange vakupindira pakupa zvombo kuwirirana kwenyika dzakadaro. Asi ndinoona sekuti igwara risina kunaka.
Avo vange vari vanongorora zvamatongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anobudisa gwaro pamusoro pekuitwa kwemisangano yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Masangano akazvimirira anobatsira nezvisarudzo anoti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota hwakanyanya kudzika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesu zvakare manero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.